Aya ndio maimbiro aiita vatsigiri veDynamos vachikudzirira kuti chikwata chavo chikunde Harare City mumutambo wekasolaga Premier Soccer League muRufaro Stadium nezuro. Izvi vaiitira kupa simba kuchikwata chavo kuti chikunde mushure mekunge zvikwata zvavari kukwikwidzana nazvo cheChicken Inn neFC Platinum zvaive zvakunda mumitambo yazvo zuva raive richangopera. Chicken Inn yakadambura Homine 2-1 uko FC Platinum ikarova Hwahwa 2-0. Kuimba nekutamba uku hakuna zvakwakabatsira sezvo Dynamos yakaita mangange 0-0 neHarare City izvo zvavasiya vave nemapoints matanhatu pasi peChicken Inn uyezve mapoints maviri pasi peFC Platinum. Izvi hazvisi kufadza vatsigiri vechikwata ichi mumwe wavo vaZebron Sikwela vachiti pavo papera mukurira mukombe weLeague uyo vakatora kwemakore mana apfuura.
Ashata mamiriro edu. Zvinopongidzira kuti Chicken Inn ndo yakutotora zvayo.
Muongorori wezvenhabvu vaJames Mukoki vanoti semaonero avo mukombe weLeague nezviuru zana zvemadhora zvananga kumusha weChicken Inn.
Rizvino yandakafungirei iChicken Inn vari kutamba dzine mutsindo. Ende kocha wavo vari kuziya zvaari kuita, ari kukocha bhora ziri right. Ende vari kuita se varitomuvha kumberi.
Asi izvi zvingangosanduka svondo rinotevera apo Chicken Inn iri kusangana neFC Platinum. Mumwe muongorori wezvemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti mutambo uyu wakatsvuka ropa sezvo pasina chikwata chiruda kudonhedza mapoints pazvikwata zviviri izvi panguva ino.
Mutambo unoratidza kuti mutambo unouchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iruda kukundwa.
FC Platinum yave nemwedzi mishanu pamwe nemitambo yeLeague 16 isati yakundwa. Chikwata ichi chakapedzisira kurohwa musi wa10 Chivabvu apo chakadamburwa neDynamos. Asi izvi hazvisiri izvo zviri mumusha weMagreen Machine eCapes United. Kufara uku kwakadzimurwa apo Green Machine yakatambisa utungamiri hwechibodzwa chimwe chete ndokurohwa 2-1 neZPC Kariba. Vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare yeNyamunga Stadium vakanyarira kuti mwi kudarika ruzha rwavanga vachiita kubvira Lloyd Tembwe zvaakatora basa reurayiridzi kubva kuna Mark Mate. Zvakabuda mumutambo uyu zvaudza kunyemwerera kumeso kwaSande Chidzambwa sezvo zvabatsira chikwata chake kubva mugungano rezvikwata zvingangoenda kuDivision 1 gore rinouya. Mimwe mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakapera seizvi: Buffalo 0, Cholocho Pirates 0, Triangle 0, Flame Lily 3, Wange 1, Chapungu 0, Islanders 2, Dongo Sawmills 0. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chenyika checricket chawedzera mufaro mumusha mushure mekudambura vari kushanya veIreland nemawickets mashanu nezuro ndokukunda mumitambo mitatu yezuva rimwe 2-0. Mutambi Craig Evan ndiye akashura mare achikanda maranzi zana nerimwe chete achiteverwa naShaun Williams uyo akarovawo maranzi 43. Kunyange Zimbabwe ikakundwa mutambo wasara vatotora kare mukombe wemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.